Vakafano bata chigaro chemeya weHarare vasvuwa Mutiswa vati zviri pachena kuti guta reHarare ndiro ranyanyo vhiringwa nechirwere ichi nekudaro vanonga vagare mudzimba sezvakataurwa nehurumende senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. VaMutiswa vayambirawo vanotengesa zvinhu zvavo mumugwagwa kuti vatevedzere mitemo yakatarwa nehurumende uye vagare kudzimba dzavo munguva ino.
Tiri kukurudzira vanhu kuti vagare kudzimba kunyanya mavhenda muguta. Hatisi kutarisika kuti vavemo. Nevanoita zvemushikashika, tiri kukurudzira kuti vanhu vagare mudzimba vateerere zviri kutaurwa nehurumende maererano nekudzivirira chirwere checovid-19. Chiriko zvechokwadi, tikasateerera tinopera.
VaMutiswa vaudzawo vatori venhau kuti kanzuro ichatora mukana wokuvharwa kwenyika kuchenesa guta.
Tiri kukumbirawo kuti nguva iyo ino tichaishandisa zvakare isusu seguta kuti tichenese papo pose panga pachirapirwa marara tichishayiwa mukana nekuda kwekuwanda kwemotikari nekuwanda kwevanhu.
Asi mumwe mugari wemuHarare, amai Barbara Depetepe, avo vanorarama nekutengesa zvinhu mumigwagwa, vaudza Studio 7 kuti nzara ndiyo inovasunda kuti vabude mudzimba vachinotsvaga cheuviri zvisinei nechirwere chatekeshera ichi.
Tinozviziva chaizvo kuti chigwere chiripo ende chaapararira chauya kuipa, asi tinorarama seiko isi tisina chikafu? Apa tinee tichida zvokunotengesa, saka wodini uri mudzimba? Chigwere chiriko asi todlei?
Mumwewo mugari Muzvare Tendai Chiduku vatiwo kanzuro yeHarare inongogona kutaura chete, vachitiwo havaoni kanzuro ichichenesa guta munguva iyo guta rinenge rakavharwa.
Palockdown yekutanga paya paya vakambotizo vachachenesa guta nekuti vanhu vakavharirwa vawana mukana wokuchenesa, but hapana zvakamboitika. Semune ipapapa vanhu vaone zvichiitika ini vanenge vachitongotinyeperawo zvavo kuti vachagadzirisa zvinhu. Marara akawandisa senge muno muHarare hazvitomboita.
Hurumende yakaisa mutemo weNational Lockdown Level 4 kwemazuva 30 senzira yekurwisa kupararira kwechirwere checovid-19 icho chakabata vanhu chiuru chimwe chete ne356 nevashanu nezuro uye kuuraya vanhu 34 nezuro wakare. VaMutiswa vatiwo zvipatara zvekanzuro yeHarare zviri kugadzirirawo kutambira varwere vakawanda sezvo vanhu vari kubatwa nechirwere ichi vari kukwira muguta reHarare. Vanhu 491 vakabatana nechirwere checovid-19 muHarare nezuro uye vanhu 10 vakafa nechirwere ichi nezuro. Kusvika nezuro guta iranga rarasikirwa nevanhu 194 kana kuti 174 uye vanhu vakabatwa nechirwere ichi muHarare chete vava zviuru zvishanu ne491 kana kuti 5707. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.